Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 8/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nhengo mbiri dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzakabvisiswa mari yechibatiso pane imwe mhosva yadziri kupomerwa dzinonzi dzasungwa zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kumusangano weAfrican Union kuEthiopia.
Zvese izvi hazvifani kupindirwa nenyika dzekunze dzekunana America kana kunana Britain. Ivo ndo vanofanirwa kutanga vachitarisa nyaya dzemuAfrica mavo kuti chii chiri kuitika uyezve tozvigadzirisa sei.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzokurudzira African Union kupindira mugakava riri muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo mbiri dzeMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa dzakabvisiswa mari yechibatiso pane imwe mhosva yadziri kupomerwa dzinonzi dzasungwa zvakare nhasi apo dzaenda kumapurisa kunozviratidza sezvakatarwa nemataredzi mhosva apo dziri kutongwa dzichibva kumba. Mumiririri wembizo mudare reparamende vaSettlement Chikwinya pamwe nemumiririri weRedcliffe vaLloyd Mukapiko vanonzi vasungwa vachipomerwa mhosva isati yazivikanwa pataenda pamhepo. Gweta ravachikwinya vaBrian Dube vatenda kuti vachikwinya vasungwa. Vaviri ava pamwe chete nedzimwe nhengo dzeparamende dzebato reMDC kusanganisira mumiririri wemukobha vaAmos Chibaya nemumiririri wechiundura vaLivingstone Chimina vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga iyo yakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vachibaya vakasungwawo zvakare musi wa 1 mwedzi uno vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, asi munyori mukuru muMDC vaDouglas Monzora vanoti zviri kuramba zvichiitika zvekusunga nhengo dzavo inzira yehurumende yekuda kushungurudza bato ravo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMonzora.
Hongu mashoko atiri kutambira kubva kukwekwe ari kutaura iwo kuti vaMukapiko pamwe chete navaSettlement Chikwinya vasungwazve nemapurisa. Izvi hazvitishamisi nokuti mapurisa akazama kuzviitazve pana vaChibaya. VaChibaya sekuziva kwamunoita vanga vapiwa kuti vabhadhare mari yechibatiso nedare guru reHigh Court, asi vachingobuda muhwawa prison vakabva vangosungwa zvakare nemapurisa vachipomerwa mhosva isina kana nematuro ese. Pari zvino hatisati akuziva kuti mhosva chaiwo iri kupomerwa vaChikwinya navaMukapiko chii, asi tinoona kuti hurumende iyi iri kungodaro kuda kumbunyikidza kodzero dzemamembers of parliament eMDC kuda kukanganisa mafambisirwo emabasa emMDC.
Tinoona kuti vakawanda vebato renyu vanenge vari kutotyirawo upenyu hwavo nemasungirwo ari kuitwa vana. Mati mamboedzo here kutsvaga kumapurisa kuti chii chiri kuitika?
Mapurisa haaziriwo ega ari kusunga vanhu. Kune chikwata chinonzi Feret. chibereti chinenge chine mapurisa, masoja, ma CIO. Kozongotowa vanhu zvavanenge vachifamba vasina kupfeka ma uniform vachingosunga vanhu. Asi chatinoziva ndechekuti magrupu ari kusunga vanhu aya ndehurumende, nokuti hakuna kana mumwe wavo ati asungwa. Vazhinji vemuMDC vari kutyisidzirwa, vari kuchairwa mafoni kutyisidzira, vari kuredherwa dzimba dzavo, vamwe vari kuroverwa vabereki kana kuroverwa vana chaivo. Saka itsika yatongovapo yechihurumende ichi.
Tinoona kuti makamboedzawo kuti munge muchipira nyaya kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda. Pane zvavakabatsira nazvo here?
Hapana zvakabatsirwa nazvo. Takazama kusimudza nyaya iyi kuSenate zvakare, pamwe chete nekuNational Assembly. Asi vakuru vekuSenate ava nevekuNational Assembly vaMudenda namai chinomona, vakuru vakuru vanogara mumapolitbureau ezano PF, havana zvavanoita, havana zvavanoita. Asi isu tiri kuti kana paine zvinofanira kugadzirwa muZimbabwe muno, panofanira kuwana mutongi gava anobva kune imwe nyika, totaurirana zviri kunetsa muZimbabwe muno, kwete kuti vamunangagwa vanova ivo vane hurumende iri kurova vanhu, iri kumbunyikidza vanhu, vane masoja nemapurisa ari kubata chibharo madzimai nevasikana, vange vari ivozve vanoita sachigaro panenge pachitauriranwa. Izvozvo hazviite. Tiri kuda kuti nyika dzese dzipindire, nokuti zviri kuitika muZimbabwe hazvichatobatsiri zvachose.
Avo vanga vari munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti reAmnesty International, reHuman Rights Watch neOxfam International anyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba achivakurudzira kuti vatore matanho akasimba ekugadzirisa zvinhu munyika munyaya dzekodzero dzevanhu. Masangano aya anoti ari kunyanyoshupikana nekuramba hurumende ichisungurudza vanorwira kodzero vemasangano akazvimirira, vashandi, vanopikisa pamwe nevanhuwo zvavo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kumusangano weAfrican Union kuEthiopia. Mumwe wevatevedzeri vavo vaKembo Mohadi ndivo vakafanobata chigaro chavaMnangagwa apo vanenge vari kuEthiopia. VaMnangagwa vari kuenda kumusangano uyu zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe, zvichitevera kuurayiwa kwevanhu vanosvika gumi nevanomwe mumhirizhonga yakaitika mwedzi wapera. Vasati vasimuka munyika, VaMnangagwa vakatumira nhumwa dzavo kunyika dzemuAfrica dzinoti gurukota rezvekurima vaParents Shiri kuKenya neTanzania, vaChristopher Mutsangwa kuZambia, vaPatrick Chinamasa kuNamibia neBotswana, paine chinangwa chekuudza vatungamiri venyika idzi mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti gakava remuZimbabwe rinogona kupinzwa mudariro kunyange hazvo Zimbabwe isiri paurongwa hwezvinhu zvichakurukurwa. Gore rino nyaya hombe ichakurukurwa ndeyekutarisa nzira dzekupedza upoteri. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDehwa Mavhinga vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti musangano uyu unopinda mukana VaMnangagwa pamwe chete neAfrican Union kuti varatidze utungamiri nechido chekugadzirisa zvinonetsa munyika dzese dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe.
Chakakosha ndechekuti dei vaMnangagwa vakumbira rubatsiro kuti vakuru veAfrican Union vapindire kubatsira kuyananisa muZimbabwe pedza mhirizhonga nebopoto, uyezve kukurudzira nhaurirano dzechokwadi dziri pachokwadi pakati pemapato makuru ezvematongerwo enyika nevanhu vezvarwa remasangano akasiyana-siyana vechitungamirwa nevekereke veZimbabwe Catholic Church.
Dingindira kana kuti theme yeAfrican Union gore rino inotarisa pamusoro pezvizvarwa zviri kudzokera kunyika dzavo, vapoteri neavo vakatiza misha yavo asi vari munyika dzavo. Zimbabwe imire sei kana takatarisa dingindira iri?
Zimbabwe idambudziko nekuti ndiyo imwe yenyika dziri kuchamhembe kweAfrica iri kukonzera zvikuru sei kuti vakawanda vatize misha yavo nenyaya yekutya kuti havana kugara zvakanaka, kuda vakagara muDzimba vangapondwa. Saka vazhinji vana veZimbabwe vari kuyambuka Rudzi Limpopo vachinopotera South Africa. Tinozivawo zvakare kuti mukati meZimbabwe tine zviuru nezviuru zvevana veZimbabwe vagere mumatende nemutapi vasina pekugara pakanaka.
Chii chinofanirwa kuitwa kana kutaurwa neAfrican Union kuZimbabwe kuna vamunangagwa?
African Union haifaniri kungoita zvekutaura nezveZimbabwe navamunangagwa vari kunze kuAddis kuEthiopia uko. Vatungamiri veAfrican Union vanofanira kutumira nhume dzinoremekedzwa dzinakwa dzakarerekera dzine rukudzo dzoenda kuZimbabwe kunozvionera nemeso kuti ko chii chiri kuitika, dambudziko nderipi rinoita kuti vanhu varohwe mudzimba dzavo nemauto, vanhu vatsungwe pasine mhaka, vamwe vapfurwe vachifa. VeAfrican Union voedza kugadzirisa kuyananisa nekukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti kana ichida kuenda mberi senyika haigone kuenda mberi isina kuremekedza bumbiro remutemo, kuremekedza mutemo, kuremekedza kodzero dzevanhu dzakasungwa pambariro dzemutemo dzebumbiro remutemo renyika. Ndo zvinodiwa kuti zviitwe izvozvo, uye zvese kungava kuvaraidza hako nguva. Chinodiwa ndechekuti pave nekuremekedzwa kwemitemo mukati meZimbabwe nevabati vemitemo yacho nevatungamiri venyika.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7 vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa. Tichiri panyaya yeAfrican Union, nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti sangano reAfrican Union harisati raratidza kuti riri kushushikana nematambudziko ari muZimbabwe kuburikidza nekunyarara kwarakaita. Nyanzvi idzi dzinoti African Union inofanirwa kunge yapindira kuitira kuti ribatsire kugadzirisa zvinhu zvakaita manyama amire nerongo. Tabata murwiri wekodzero dzevanhu uye vaimbove mumiririri weSunningdale muparamende, amai Margaret Dongo, kuti tinzwe maonero avo.
Matambudziko ese ari kuita muno muAfrica aifanirwa kutanga akatariswa neAU, nekuti ndo basa vaifanirwa kuita. Mubatanidzwa wavo unovapa kodzero yekuti vaone matambudziko arimo. Kwese kunoitika mhirizhonga muri muAfrica, vanofanirwa kunga vachidii, vachionekwa vachiona zvekuita. Nekuti kana nyaya dzinonesa mukatarisa kunana Nigeria, mukatarisa kunana Somalia, mukatarisa kunana Nairobi, mukatarisa muZimbabwe, zvese izvi hazvifani kupindirwa nenyika dzekunze kunana America kana kunana Britain. Ivo ndo vanofanirwa kutanga vachitarisa nyaya dzemuAfrica mavo kuti chii chiri kuitika uyezve tozvigadzirisa sei.
Ko SADC inenge ichikwanawo papi?
SADC is part of AU. It's just that we are in the southern region. You know how we are divided. Kune SADC, kune South Africa. SADC inokwana pamusala pekuti ndo vari padhuze nesu, ndo vavakidzani nesu, ndo vanoona nhamo yedu kana tikafa nenzara tikachema, ndo vanofanirwa kutanga kunzwa. Naizvozvo kana pakaitika mhirizhonga, SADC ndo inofanirwa kutanga kuziva kuti kwaita mhirizhonga, SADC yozoenda kuAU.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vaimbove mumiririri weSunningdale, amai Margaret Dongo, vachitaura parunhare vari kuHarare. Imwewo nyanzvi yezvematongerwo enyika vanodzidzisa kuBergen University kuSweden, Dr Victor Chimutu, vanoti kumhanya-mhanya kwange kuchiitwa nehurumende yavamunangagwa ichitumira nhume kunyika dzekunze kunotaridza kuti utungamiri hwenyika hwave kuona kuti African Union yave pedyo kutora matanho nechimiro chiri munyika.
Chanyanyonetsa muZimbabwe ndechekuti ihurumende yemuZimbabwe iri kushungurudza atingati macitizens kana kuti vagari vemo. Zvino kana zvichinge zvasvika padanho rekuti hurumende ndo inoshungurudza vagari vemunyika, zvinenge zvakutarisirwa kuti SADC nana Africa Union ndo vanofanirwa kunge vachiuya kutaura nevana veZimbabwe, kwete nehurumende chete, asi kuunganidza mapato akasiyana-siyana wemachechi, wezvematongerwo enyika, mastudents, vashandi, kuti vayananise zvinhu zvifambe gwara rakanaka.
Muri kuona here sekuti African Union yati yatorawo danho raingatarisirwe nezvizvarwa zveZimbabwe kuti itore?
Hapana danho ratingati ratorwa neAfrica Union rinorakidza kuti parizvino vari kunzwa kuchema kwevana veZimbabwe. Chingatongova mucherechedzo wekuti pada pane zviri kuitika mashure zvatisingaone zvedu. Uono wekuti vamunangagwa pavakada kumhanya mhanya kuunganidza wemapato anopikisa kuti vati zvanzi tatanga hurukurirana. Ichi chiratidzo chinoratidza kuti vamunangagwa vaiita izvi vachida kuzoenda kuAfrica Union kwavaenda nhasi kuti vanope chimiro chekuti kuZimbabwe takamboiti kwakambova nemhirizhonga asi pari zvino taakuita hurukurirana. Saka iyi inogona kuve iri nzira yatingati ya strategy yekuda kuti Africa Union kana iine kugunununa kwainako ivo vanoti tarirai mone takaungana sevana veZimbabwe takutogadzirisa zviri kunetsa munyika. Zvinova izvo zvisiri izvo. Ndinovimba African Union neSADC vanokwanisa kuona kuti nhaurirano dziri kunzi dzatangwa nezanupf kana kuti navamunangagwa hadzina chadzingakwanisa kugadzirisa munyika yeZimbabwe.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuBergen University kuSweden, Dr. Victor Chimutu vachitaura parunare vari kuSweden.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wekambani yeAmazon vaJeff Bezos, avo vanonzi ndivo murume akapfumisisa kudarika vamwe pasi rose, vari kupomerwa mhosva nebepa nhau reThe National Inquirer yekuvasvibisa nekuda kuvamanikidza kuvabvisisa mari zvichitevera kuchityidzirwa kwavo vachinzi bepanhau iri richaburitsa mifananidzo yavo vaine shamwarikadzi yavanonzi vanodanana nayo pamwe nekuburitsa tsambambozha dzerudo dzavainyorera shamwarikadzi iyi. Gakava rezvematongerwo enyika muVenezuela pamwe nekuparara kweupfumi hwenyika iyi zviri kukonzera kuti paitwe misangano yechimbi-chimbi nenyika dzemuSouth America pamwe neNorth America uye kunzwikwa kweumbowo hwezviri kuitika mudare reCongress muAmerica. Vamwe vadzidzisi vari kuramwa mabasa vanoti havasi kuzodzokera kubasa kana hurumende isati yavapa mari yavari kuda, kunyangwe vari kuchichidzirwa kuti vachabvisirwa mari yemazuva avanenge vasina kushanda. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe mudzidzisi ari nhengo yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, amai Betty Munonyara, avo vasiri kuenda kubasa vanoti sezvo vachimiririrwa nePTUZ vachanzwa kwairi kuti vodzokera kubasa here kana kuti kwete, kwete zvekunzwa kuhurumende.
Tinoita kunzwa kumaorganization kuti ndovari kutimiririra kuti zvakamira sei. Kana vachiti tigare tichagara kumba kusvika zvanaka, kana vachiti tidzokere kuchikoro tichadzokerawo kumabasa edu. Hatisi kudzokera kumashure kusvika vagadzirisa kusvika zvanaka, nekuti munhu wese ari kuda mari, kunyange ivo vari kumabasa vacho nevavo mari vari kutoidawo.
Amai Munonyara vanoti vadzidzisi vari kuenda kumabasa vanotya kana kuti havana sangano rinovamiririra, nokudaro vanotya kuti vakadzingwa mabasa hapana anovamiririra.
Inhau yekuti vanenge vachitya kana kuti vamwe havana maorganization, asi hapana munhu wese hazvina kumumirira zvakanaka.
Mumwe mudzidzisi vaClifford Manzungu vanoti hurumende iri kuda kuvachichidzira nekuti vachabvisirwa mazuva avanenge vasiri pabasa pamwe nekucherechedza masangano asina nhengo dzakawanda.
But ivo vakuru vari kutikanya because vanorecognize avanhu vasini inesusu.
Sachigaro PTZ mudunhu reMashonaland and West vaAustin Mutapa vanoti vari kuudza nhengo dzavo kuti dzisatye kubvisirwa mazuva sezvo izvi zvichifanirwa kutaurwa nematare dzimhosva, kwete hurumende, nekuti kuramwa mabasa kwavadzidzisi kuri pamutemo.
Chokutanga, munhu ari kutiti vasiri kuenda kubasa hamusi kuwana mari harisi dare redzimhosva, munhuwo zvake. Zvokuti isi tinotoshamisika kuti Dr. Hungwe ndo vakanyorera kana kuti chavo pa document yeya isignature chete bhozi deno kwachinzi incompetent the court of law iri kutaura kuti maticha hamusi kuenda kubasa zvino munhu haisati zvambisiwa kumatare ivo kana vachiona kuti maticha hasi kuenda kubasa vanozivapo zvi zvavanofanira kuita matanho anoita vanoaziva ngavaende nenyaya yedu kulabor court kwete kungotiudza nomuromo kunge tiri vakomana vemombe vanongonzi mangwana basa rapera
vamuchapa vanoti vadzidzisi vakawanda vari kuratidza kuda kuve nhengo dzesangano ravo uye vadzidzisi vakawanda vari kuvafonera vachida kunzwa kuti vachiri nhengo here
asi kuti vanhu vari kufona vachitoverifya kuti ndichiri memba here ndichiri memba here handiwo makuru zvandiri kurisivha akawanda iwayo
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvedzidzo yepasi vapo mavhima kuti vachabata sei nyaya yevarairidzi asi mutauriri wepublic service commission dr hungwe vakaudza vatori venhau nezuro kuti vadzidzisi vose vasiri kuenda kumabasa vachabvisirwa mari yemazuva avanenge vasina kushanda mwedzi uno mune zvimwe zvikoro kubulawayo nedzimwe nzvimbo vana vechikoro vari kuswera vachitamba kunhandare vadzidzisi vari mumba yekutandarira kana vari pachikoro asi vasingaite basa ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chigoriwa
tichiri panyaya iyi masangano evarairidzi anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe ne Zimbabwe Teachers Association adaidzira musangano wechimbi chimbi manheru ano pakati pawo nehurumende kuitira kuti agadzirise dambudziko riri muzvikoro masangano aya anoti remangwana rawo richaziviswa mushure memusangano uyu Varairidzi vakatanga kuratidzira musi wakukadzi 5 vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambiriswa nehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti musangano uyu wabudirira here kana kuti kwete. Sangano rinozviti Citizens Forum rinoti richaratidzira kumahofisi yemuzinda weAmerica Zimbabwe Lawyers for Human Rights pamwe neCrisis in Zimbabwe Coalition. Sangano iri rinoti harina kubatwa zvakanaka parakasvitsa nyunyuto dzaro kumahofisi aya. America inoti haina chekutaura pamusoro pezvataurwa neCitizens Forum. Rutendo Mawere anoti panyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau mukuru musangano iri vaAlex Kakanje vati vachatora matanho kumasangano aya sezvo vari kutsutsumwa nekutambirwa kwavakaita pavaendesa tsamba dzenyunyuto kumasangano awa. Citizens Forum yaudza vatori venhau kuti inofungidzira kuti masangano aya akapeshedzera mhirizhonga yakaitwa mwedzi wapera. VaGakanje vati vachanyora zveimwe tsamba kumuzinda weAmerica kana izvi zvikasashanda vozonoratidzira. VaGakanje vatiwo vachatora matanha vasina kutsanangura kusangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Asiwo mumusangano mumweyo, vaGakanje vabvumawo kuti Zimbabwe inoda rubatsiro kubva kuAmerica.
Kuti tinokurudzira hoshamwari notinoziva kuti nyika yaigone kurarama iri yoga isina dzimwe nyika dzinobatsira. Ivo vanaAmerica ndidzo dzimwe nyika dzinokwanisa kutibatsira kuti bude matambudziko atiri. Ndokusaka tichiona inga hurumende iripo nhasi. Iri chiedza nepainogona pa kuti ite hoshamwari naAmerica tiri kuzvifarira ise civic society. Tiri kuti ngazviendere mberi.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vatabani moyo vashora sangano iri vachiti rinofanirwa kushanda kurwisa matambudziko ari munyika kwete kuswera richitaura zvagudo natsuro.
Donzvo remufamba kwavo uye nezvavari kuita hazviratidzi vanhu vane zivo yekuti nyika iri pakamira sei maererano nekushupika kuri kuita vanhu uyezve nekuti iyo pachayo nyika iri kurwisa zvikuru kuti iwane chimiro chakanaka kunze mushure mekunge paitika nyonga-nyonga yakazoita kuti vanhu vazhinji vakuvare vazhinji vashayikirwa neupenyu uyezve nekudhingurwa kwemasaisai ndo zvinhu zvavanofarwa kunge vachitarisa kuti zvinogadziriswa sei kuti nyika ienderere mberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumasangano adomwa neCitizens Forum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tawana zvemukana wokutaura nemuimbi Thomas Mafumo Gandanga.
Magadi enyu inidini Thomas Mukanya mapfumo awandiripo angu magadi iwo
Kanya tirikuona apa rizvino manga muine mashoza manga muina wemo muZimbabwe akafamba sei
Aiwa mashoza ainakidza zvikuru
Panga pane nyaya dzanga dziri kubuda apa Mukanya dzikuti Mukanya vaburitswa mumba zviri kufamba sei sei zviri kudikwa ikoko
Ndakagoburitswa mumba pane wandakasainirana naye here nenyaya yemba inina Amone kuti zvinonetsa izvozvo zvine mapromoters kana manager wangu ndiwo akatsainirana macontract inini ndinei iwo nenyaya iyoyo handinei nezvekuita nenyaya iyoyo
saka pari zvino apa muri kupi manje
ndiri kumba kwandiri kugara kunokwa kumount pleasant
ehe nokuti isu imba yatanga tiri kunzwa hanzi manga muri kugara
kuglenlawn kuglenlawn ndokwatavati taigara ikoko nekuti ndokwatavati taiswa napromota aipromota mashows iwaya tauti neshow yekuchitungisa panzvimbo inonzi tanza uri musefriday saka tabva kumba kuya kuya taakuenda kushow inini andakanganwa zvimwe zvinhu zvandandakanganwa kumba ndobva ndati ngatidzokerei kumba ndinotora zvinhu zviya zvandakanganwa tasvika kumba tosvika pagedhi toridza bhero zvanzi nagadhi hamusi kupinda pano nokuti imba haina kubhadharwa napromota promota haana kubhadhara imba amai vemba iyi vaida $1,600 promota wacho saka akanga asina kubhadhara amai ava ndobva ndafonera honorable chasi ndii deputy minister kune mugovernment iripo ii ndinomuita munin'ina saka ane imba yake yakataturn into a lodge saka ndobva ati a mukoma hazvina kuipa munouya ndonokuratidzai kwamunogara kwakumba kwangu kwandakabva iye zvino yaaloji iye akazotipa pekugara ndokwandiri kwandiri kutaura nemi ndiri izvozvi
kuamerica muri kudzokera riini mukanya
tiketi rangu ranga riri semusi wemande but nezvazva urongwa hwaitwa ndanzi ndakukwira musi wechina
tinotenda chikwata chedynamos chapedza kuvaka chikwata chacho chemwaka uno ichi chichazivisa zviri pamutemo Premier Soccer League Michael Kariati anotipa nyaya iyi
Dembare yaunganidza vatambi vakawanda vechidiki vasina mukurumbira avo murairidzi wavo Lloyd Chugove ane chivimbo chakasimba kuti vachamubatsira mwaka uno wenhapu Chugove anoti ari kuda kurasa tsika yekuti vatambi vamwe chetevo ndivo vanenge vachingofamba kubva kune chimwe chikwata vachienda kune chimwe panguva yezororo remutambo achiti iye ari kuda kuunza vatambi vatsva mudariro Dibare ichange zvekare ichiratidza vatambi vaviri vakabva kunze kwenyika Ngandu Mankala naDiamond Odenike Katato avo vakabva kuDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC asi Chigove atsvagawo vamwe vatambi vane mazita munhabvu yemuZimbabwe kusanganisira Edward Sadomba uyo aitamba kuSudan Atford Gutu aive kuSweden kudzanai Demere uyo Dibare yakatenga kuHarare City Edward Mungu kubva kuHerentals nakudzanai Chideu uyo aitambira Chicken Inn mwaka wapera mumwe muteveri wechikwata ichi vabatai kwaedza vanoti pavakapedzira kuona chikwata chavo chaitonyadzisa zvekuti vari kuda kuti Chigove agadzirise zvavakaona mwaka wapera
Are the coaches to pull up his socks? Yes, to pull up the socks to gather team. Team haina kumira mushe. Haina kumira mushe zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the...
Asi, vakwaedza, vachaona chikwata cheDimbare chakasiyana zvikuru nechemwaka wapera sezvo Chigove atsiva vatambi vakaenda kune zvimwe zvikwata nevechidiki vakaita Samunya Kawadza, Emmanuel Jalai, Rodwo Mhlanga, Jerome Nyatenge, Joseph Mtebetsa, Tanaka Chengeta, Munyaradzi Chipo, Tatenda Hapazari, Tafadzwa Ngwena nevamwe vakadaro. Mwaka wapera Dynamos yakatatarika zvikuru ndokupedza iri pachinhano chegumi asi mumwe muteveri wechikwata ichi vaMoses Mukanda vanoti mukombe ndewavo gore rino
Dimbare dzidzai munogona kuhwina kuzine vanofanira vechidiki plus mazuva anobhurira vechidiki ndiri kuti asi ndikurudzirwa kuti asi kuti nagidza tikuona tichihwina itora trofi
Chigove pachake ari kutarisira kufadza chaunga chinotevera chikwata ichi icho anoti
tinotenda kuna Michael Kariati abva atisvitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
So kuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechana njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 8 kunhlolanja 2019 nguntungameli Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
amboni icala lokuthi uma abantu besithi kungaqhatshwa abantu bangaphandle, icala lengaba ningathi kwankona use devolver, so uma be devolver bekuze beqhatshe abantu bala, so these guys ba justify uma besole ukuthi kunindaba kuletwa abantu bangaphandle.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye abushiwe kobulawayo namuhla ngemva kokutshengisela ehoteleni ye-Rainbow.
Sithole ulwazi lokuthi izano ifuna ukuthi ithathe isikhundla sakhe eParliamente, ngakho bambopha nje bemthupha kangaka bezama ukuthi bamfake ejele bese bemthela isikhundla sakhe. Sebethenza ukuthi kube naleyo abayithi by-election.
Amapholisa aphinde abopha njalo amalunga ebandla le-MDC awedale lephalamende amabili abalisa umnumzana Settlement Chikwinya lo mnumzana Lloyd Mukapiko. Kuhlelo lwe-Woza Friday lamhlanje sileqembu elibunjwa ngabasakhulayo abazibiza ngokuthi ezikabonke abadabuka eCholocho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo namuhla abophe amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye ngemva kokutshengisela ehoteleni ye-Rainbow esola ukuqhatshwa kwabantu abasuka phandle kwakobulawayo kuleli hotela. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abalisa uThembisani Mfulungashi Mpofu, uRodney Ncube, uSthenyoni, uMarshall Sibanda, uElton Komo, uLusi Maphosa, uNkosinathi Ncube, uKillian Masuku, uMthabisi Thomas, uMqondisi Sibanda, loIphithule Malahleka batshengisele ngemva kwemini enkulu behlabelela bethwele amagwaliba bethi bacela ukuba abanini bewetela eRainbow Hotel ekobulawayo ikhatshe abantu bedolobho leli, hathi abasuka eHarare ababekwa befike lamuhla kulabanye abasendleleni. Ngemva kwehola betshengisela, amapholisa ahlomileyo awe-support unit ahle aphuthuma ababopha aya labo ebulawayo Central Police Station, okulokhu kungacaci ukuba calabani abalidalileyo. Umabhalane we-ibhetshu likaZulu, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Fuzwayo usole kakhulu ukubotshwa kwamalunga emthwakazi Republic Party, ethi ilungelo labo lokutshengisela elikusisekelo sombuso lephulwe nguhulumende.
Luncindezelo olubi esingalukhangelelanga ukuthi elizweni elikhululekileyo lapho ama-citizens okuzithe bonakalise lapho engakhululekanga bephinde bebotshwe. Mbona ngazathi u-Emerson konke ayekutsho ukuthi khona i-new dispensation, new order, i-order endala yona lena kamgabe ngoba kula mahluko. Amboni icala lokuthi uma abantu besithi kungaqhatshwa abantu bangaphandle icala lengapha ngiyathi kwangkona use devolver so uma be devolver bekufuze beqhatshe abantu bala so these guys ba justify uma besole ukuthi kunindaba kuletwa abantu bangaphandle
umnumzana Big Boy Ndlovu uthi ukubotshwa kwamalunga eMthwakazi Republic Party kumzwisa ubuhlungu
nxa kade sikulethwa abantu from Harare kuthiwa abantu bethu basebenze ngapha ngoba asingeke sibukele into ezinje zenzakala yikho lapho oqalisela khona udlame ngoba abantu bethu baya kuyawuthola ngapha umsebenzi nxa kusenziwa itendering kuyimisebenzi yakobulawayo amathendazi ayenziwe kobulawayo hayi khona ukuthi amathenda kobulawayo ayenziwe Harare
osakhulayo wakobulawayo uBrighton Dube uthi ulusizi kuleli dolobho sekuqhatshwana ngokwazana
angisebenzi ngihlala enkulumani 12 ngilo mama akabone emehlweni khonapho kukhangele mina udadewethu wasuka wayakwenda kwenye indoda so manje yonke imuli sikhangele mina khonapha ngiyadinga ukuthi ngidinga umsebenzi ngisebenze ngincedise endlini khonapho umzali engaboni ukuba yintandane kubuhlungu ngoba ngiyadinga umsebenzi ngithi ngihambe emakhampanini kuqhatshana ngokwazana
ilunga leMthwakazi Republic Party umnumzana Mxolisi Mhlanga usole kakhulu ukubotshwa kwabanye bakhe ethi uhulumende kahloniphi ilungelo loluntu
kubuhlungu nje khona ngiyabonisa ukuthi uhulumende lo akalandeli vele iconstitution ngoba iconstitution yanikeza abantu ilungelo lokubhikisha lokusola ngifuna ukuthi abantu bakithi bacabange nje bazwisise ukuthi nxa kuya-importwa i-labor kulabantu abakhona lapha kobulawayo abangasebenza umsebenzi we-tiling umsebenzi we-painting we-renovation kutsho ukuthi thina kasibonwa vele njengabantu singama-second class citizen ikho ngitshoyo sizwa ubuhlungu kodwa kasozisime vele sizaba siqhubeka siya phambili until kuze kulunge
iziphathamandla ze-Rainbow Hotel azithandanga ukupha imibono yazo ngokutshengisela lokhu bethi intatheli zindaba aziyebuza abemthwakazi Republic Party amalunga emthwakazi Republic Party athe loba angaze abotshwe azaqhubeka etshengisela insolo yawo isenzo sokuqhatshwa kwabantu abasuka eHarare ukanti kobulawayo akhona amankampani labasakhulayo abangasebenza leyo misebenzi eqhatshelwe abantu abasuka phandle kwedolobho ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
kusenjalo amapholisa aphinde yabopha njalo amalunga ebandla leMDC edalele parliament yamabili abalisa umnumzana settlement Chikwinya omela imbizo kanye lomnumzana Lloyd Mukapiko omela iRedcliffe ababili laba bake babotsha njalo ngozibandlela besetheswa icala lokubangela udlakela kodwa babuya bakhululwa baxwayiswa inkantolo ukuthi bazinikele kabili emapholiseni ngeviki. Ngokunjalo iMDC ithi uChikwinya loMukapiko babotshwe ngesikhathi besemapholiseni. Akukazakali ukuthi betheswa cala bani. Ukubotshwa kwababili laba kuza ngesikhathi amanye amalunga ebandla leMDC ecatshile ngoba edingwa ngamapholisa. Kuza njalo ngesikhathi inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa iAmnesty International, iHuman Rights Watch kanye leOxfam International sezilobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi zimkhuthaza ukuthi amise ukuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha lamabutho. Inhlanganiso lezi zithi njalo bonke abaphatheka ekubulaweni ekutshayeni lekudlwengulweni kwabesifazana kumele bajeziswe. Sixoxele sikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa udokotela Nkululeko Sibanda. Yena uchothoze uhulumende ngokuqhubeka ehlukuluza amalunga eMDC.
Okubuhlungu ngale ndaba ngokuthi ekhwekhwe lapho umhlonitshwa uSecretary Mangala abotshwe khona akuzange kube khona ukuvama kokutshengisela ngakho akulala sizathu sokuthi bangambophelani kodwa sithole ulwazi lokuthi izano ibifuna ukuthi ithathe isikhundla sakhe eParliamente ngakho bambopha nje bemthupha kangaka bezama ukuthi bamfake ejele bese bemthethela isikhundla sakhe sebesenza ukuthi kube naleyo abayithi by-election ngemva kwalokho bese sisebenza iqiniso ukuthi bayaqhila bantshontshe iparliamentary seat eka honorable president kwenyalo mnyaka.
Siyabona inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezivalisa iAmnesty International, iHuman Rights Watch kanye leOxfam International sezilobele uMongameli Mnangagwa incwadi zikhonona ngokwenzakalayo njalo zimcela ukubana amise ukuhlukuluzwa lokudlwengulwa kwabantu okwenzakalayo elizweni. Limbona elalela yini Mnangagwa?
Akusecekene ukuthi uPresident Mnangagwa udaba lokuthula akalwazi, ujwayele ubudlwangudlwangu lokubuthwa kwabantu njalo uPresident Mnangagwa uyamesaba uPresident Chamisa ngokokhetho kakhulu ukuthi uzazama ukuthi kusala kusiyafika isikhathi sokhetho zabalokhu ezama ukuthi belokhu ebopha abantu ebhethisela abantu ukuthi abantu bacine bevotela yena ngokwesaba nje. Kodwa lokhu akulakulalela okuzenziwa nguPresident uMnangagwa. Ngibona ngani sokusalele iSADC le-African Union lezinye izihlanganiso zaphansi emhlabeni efana labo-United Nations ukuthi zisebenze ngendlela ephakeme kakhulu ziqinise ukulandelwa kwamalungelo abantu kwele Zimbabwe.
OSADC labo-AU selaphelelwa lithemba.
Abosadec labo-AU basese lo msebenzi abangawenza-ke lapho siyabona ukuthi alangena amalutshwana alandelayo kuza kuba lo mgcinisihlalo omutsha we-SADC mhlawumbe uzathatha inyathela ngumunyawo olutsha ngodaba lolu alusebenze ngendlela ephakeme emqoka.
UDokotela Nkululeko Spanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Ababalisi bathi inyathelo elizanywa ngokhulumende elokubabambela iholo phezu kokukhalala umsebenzi kalikho emthethweni. Bathi njalo lokhu akusoze kubenze babuyele emsebenzini. Ababalisi baqale ukukhalala umsebenzi ngomvulo ngemva kokuba uhulumende ehluleke ukubengezelela iholo. Kubika uGibson Bebe.
Umphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende olwe Public Service Commission umnumzana Vincent Wungwe wethule umbiko othi uhulumende akasoze abhadale iholo lamalanga umbalisi munye ngamunye angabuyanga ngawo emsebenzini. Abenhlanganiso ezimele ababalisi basole kakhulu lesi sinqumo besithi asikho emthethweni. Umkhokeli wenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Takawafira Jowu uthi inyathelo lokuthi ababalisi bekhalele umsebenzi lenziwe kulandela umthetho, ngakho akulambalisi omele abanjelwe iholo lakhe ngoba ekhalele umsebenzi.
It's null and void because you can only deduct the money if the industrial action is illegal.
Yebo, lokho akusoze kusethu ngoba uhulumende ulakho ukucupha imali kuphela nxa ukukhalala umsebenzi kungekho emthethweni. Kodwa ke thina salandela wonke amanyathelo okuthi sikhalale umsebenzi, sabazisa njalo senza imihlangano lohulumende ngoba umthetho uthi kumele senze imihlangano emithathu. Nxa lingazwanananga izisebenzi ziyavunyezwa ukukhalala umsebenzi. Thina lokhu sikwenzile ngendlela esemthethweni.
UJowu uqhubeke ethi kulusizi ukuthi kukhanya kule mihlangano eqhutshwa nguhulumende lezinye inhlanganiso ezithi zimele ababalisi.
The other issue is that we have a labor.
Olunye udaba olukhona ngolokuthi silengxabano lomqhatshi wethu. Ingxabano le ikhona phakathi kwethu le-Public Service Commission. Ngakho-ke akuqondanga ukuthi umqhatshi abe nguye njalo umantshi kulolu daba. kumele balandele umthetho baye emathethwandaba. Lapho nxa ukukhalala umsebenzi wethu kungathwa akusekho emthethweni, bese bethola amandla okuthi sibuyele emsebenzini.
Udaba lolu solushiya ababalisi bekhathazekile bengazi ukuthi bathathe nyathelo bani nxa uhulumende efuna ukubabambela iholo. Unkosikazi Sihle Nkomo, ongomunye wababalisi abakhalala umsebenzi, uthi akasakwazi ukuthi baqhubeke bekhalele umsebenzi na.
Njengababalisi sesiphakathi laphakathi, thina sisakwazi ukuthi senze njani. Ngoba nxa uhulumende esithi nxa singahambi emsebenzini iyazikhiphela izimali, ngaphi association yona isithi singahambi emsebenzini, manje asisakwazi ukuthi siyenze njani. Sesisaba ukuthi singabe silokhu singahambi emsebenzini wakhona, izimali zethu ziyakhitshwa, zona zivele zizincane.
Kodwa abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi badaniswa yikwethuselwa okwenziwa amalunga abo, ikakhulu emaphandleni lapho intsha yezombusazwe ibonakala isezikolo ihlukumeza ababalisi ukuthi babanikeza amabizo alabo abakhalele umsebenzi. Umqondisi weZimbabwe Teachers Association ZIMTA, umnumzana Sifiso Ndlovu, uthi ababalisi bemaphandleni bephulelwa ilungelo labo lokukhankasela iholo elingcono.
Esesihlane lakho okuvela kumalunga ethu asezabelweni ezihlukeneyo ukuthi sebehlangane lobunzima ukuthi izakhamuzi kugoqela kanye ke labo kansela lanye kanye lababelwela inkululeko ababekhona ngaphambilini sebethe babethusela babatshengisela ukuthi labo abazakuthi bangaze beza emsebenzini bazakuza bazobadonsa ngamandla langodlame. Lokhu sokutshengisela ukuthi ezombangazo sezilokhu ezinyenyela kancane zingenela kulo umkankaso wokudinga imali. Ngalindlela-ke sesibona ukuthi impilo zababalisi abaningi nasemaphandleni zingaba seziphethwe kakubi, zibuye zichaphazwa ngabantu abangalani lezemfundo.
Uqhubeke ethi uhulumende usebize umhlangano labameli bababalisi ntambama yanamhla ngehola lesikhombisa, lapho ababalisi bazaveza imbono yabo ngodaba lolu. Lokhu kunxuswa nguhulumende kubonakale kwindlela yokuthi uhulumende engabe esethikaza kusinqumo sakhe sokudlela ababalisi iholo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Live Talk lamhlanje sikhangela inqabanqoza eqhubekayo elizweni egoqela ukuthabalala komnotho lokuhlukuluzwa kwabantu. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silifake kuhlelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke namuhla elubhekise kwele Ethiopia emhlanganweni womanyano we-African Union. Lokhu sokudale inkulumo yokuthi vele umanyano lo uphathisa ngani nxa ungasoze ukhulume ngokubulawa kwabantu eZimbabwe ngamabutho. Kubika uChris Gande.
Umanyano weSADC uke wangenela kudaba lweZimbabwe ngomnyaka ka-2008 okwabangela ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Kodwa kathesi umanyano lo kunye lowe-African Union uzithulele ngodaba lweZimbabwe olukhanya luqhubekela phambili lusiba lubi. Ophatheke kwezombusazwe umnumzana Abednego Bebe uthi inhlanganiso lezi kumele ziqale ziphiwe ubufakazi bokuthi impela ilizwe lilodubo andubana zingenele.
Ngesizathu esifananayo ngibone ngani-ke lezo nhlanganiso ukuthi zi-acte kuyafanele ukuthi kube lalokhuyana okuthiwa khona lubizo, ukuthi sesilohlupho lapha eZimbabwe sikhangelele ukuthi lisinike uncedo lethu. Njalo futhi inhlanganiso ezinjengalezo-ke azikwanisi ukuthi zikhulume zingazange zihlangane. Ngezinye indlela kutho ukuthi-ke kufanele kube nomuntu ozaba nokusola ozakhulumisana nalezo nhlanganiso ukuthi-ke kulo hlupho olunje eZimbabwe abanike okuthiwa ngesilungu ngamafekthi.
Okhokhela umanyano weSADC ngumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Kuma viki ya maluchwana sanda wedlula uRamaphosa uthe akula nkinga eZimbabwe njalo izijezi zenotho ezafakela ilizwe kumele zisuswe. Sixoxe lengcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo sambuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Inkinga yesadakhi babugandi ukuthi iphethwe ngusirele njengo-chairperson. Ama-sanctions lawo akuthiwa kawasuswe akasho ukuthi okokuqala nje afike kanjani. Ama-sanctions afika ngoba laba bantu bezano babeshaya abantu, babethosha abantu, babebulala abantu. Umhlaba wasusithi ikakhulu amazwe ase-Europe ne-America asingeke sisalivumele ukuthi lingene kwawethu amazwe uma ngabe ukuthi liphatha ngalesimo. Kodwa uSirele njengo-chairperson we-SADC uya phesheya aye kuthi awasuswe lama-sanctions.
Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi umanyano we-SADC ukhanya ungamukeli amabandla asacathulayo lanxa ayabe elosekelo lukaZulu olukhulu. Ngesizwe imbono kaNkomo ngalolu daba.
Kuke kwaba khona into eke yahlongozwa la kwi-SADC kakhulukazi ngoba bekhala ngayo ukuthi amaphathi akhiweyo amaphathi amatsha ngamaphathi ayizakhiwo zase-Europe, ayizakhiwo zala mazwe esingathi phecelezi ama-former colonialists alawa mazwe. So bakha into eyimbumba ukuthi kumele bencedisane ukuzidefenda ngoba nanku amazwe la ayebakolonizile asefuna ukuza esebenzisa abantu ngaphakathi emazweni abo. Kodwa kungelona iqiniso leli ngoba abantu into okubenze basukuma yikuthi izinto kazihambi, awekho amathuba emsebenzi. I-Africa yi-continent ekhungethwe kakhulu yintsha, intsha kayisebenza, awekho amathuba omsebenzi, imnotho imile ndawonye, inkohlakalo, i-corruption ikhule ngendlela eyisimanga. Okuyikho kwenza ukuthi abantu abanezimali bexwaye ukuzofaka imali zabo emazweni amaningi ase-Afrika.
Ukubulawa lokudlwengulwa kwabesifazane ngamasotsha lokunye ukwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe kukhanya kungananzwa yinhlanganiso ye-SADC leye-AU. Sibuze omela isigaba seBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukuthi udaba lweZimbabwe aluqakathekiswa yini zinhlanganiso lezi.
Ngokubona kwami ayisikho ukuthi lolu daba kayisilo daba olumqoka ku-SADC la ku-African Union. Ngokubona kwami bayakubona labo ukuthi khona lokho kwenzakalayo kumqoka. Kodwa ngokubona kwami mbona ngani kungaba izinto ezimbili kumbe ezintathu eziyizo ezingasiqondisa ukuthi kanti kungani i-SADC le-AU ziresponda ngalindlela ku-problem yethu yaseZimbabwe. Okokuqala, I think siyakwazi ukuthi kujwayelekile ukuthi i-SADC le-AU bajwayele ukuthi babe ngabantu labana abangafuni ukuzwakala bekhulumela phezulu besolana. Angiyakholwa isizathu ukuthi ubuningi babo labo emazweni abo ungani independence le-democracy yakhona ekhona ungani kayikho kuhle.
Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe ngesikhathi uMnangagwa esemhlanganweni we-African Union ngumnumzana Kembo Mohadi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, igama lami nguChris Gande.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
uhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu elibunjwa ngabasakhulayo abazibiza ngokuthi ezikabonke abadabuka etsholotsho njalo abahlabela umdumo werumba. Kubika uEzra Chisa Span.
Aleluya! Siyakuleka igameni lakho Nkosi.
Ichibilika ngumdumo osuculwa ngabahlabeleli abaningi kakhulu esigabeni sePlumtree leTsholotsho. Namhla siphansi khona le kweleTsholotsho.
sanibonani vingilele kubo bonke abalaleli igama lami nguBlessing Luphahla ozalwa endaweni yakho bonke endaweni okuthiwa kusiphepha mina ngicelela iqembu okuthiwa yeza kubo bonke parental please elile album lesihloko esithi Axolisa featuring uThandiwe Dadewethu elirekhode ngonyaka odlule ngo-2018 i-albhamu yalo yakuqala esifishare khona umxolisi Mr. Bones.
Iqembu leli alasikhathi eside labunjwa.
Iqembu lisungulwe ngo-2016 kodwa ngobunzima bezinye izinqumo nabathi sihlangana nazo laze layizoyenelisa ukurekhoda ngo-2018 ngoJuni ikho lapho i-albhamu ephume khona kuba sasesikwazi ukusebenza amashow wonke siwayenzela eJohannesburg ngokuhlukana kwezindawo nje lapho izindawo esabe sibizwe khona kwezinye indawo nje sabe sisenza ama-road shows ama-promotions endaweni ezifana nakuma-parking nje ikho lapho esitholakala khona lasendaweni ezijakubo hipo theatre iwama-live show esiwadlala khona.
Oza, Friday mlaleli, si chibliga lesika bonke. Kuhle phela ukuthi lisacadula kunje nje litholeke abangaxhasana lani emsebenzini wenu ke lo mfana kaluphahla.
Abe ufuna ukusithola, siyatholakala eJohannesburg endaweni esikhulu eCosmos City. Kakhulu kakhulu nje bangaxhumana lathi kuye nale inamba engibizileyo lapha phezulu, so yikho esingathi sitholakala khona. Kodwa kakhulu abafuna ukuncedisa iqembu singatholakala nje sincedisaneni.
Lonakele lihlakathe bangalithola ngapi? Kukanti abantu bangalifuna ukulibona balibona ngapi?
Ingoma zethu sitholakala khona lapha kithi. I-album lethu leli lama ama-album awu-7 kusho ukuthi amabili yikho lapho esafeacharisha khona umxolisi Mr. Bones, then amanye la the rest ayi-5 aculwa yeza kobonke.
Chai Katulo, Tundu Tuli. Who's a good topic and a program lady? Let's get Pelanes Gabonke. Hello, come with Lalo, with Hello, Hosa. Whoa, Friday. Libel and Pelasso to Eli Chugela, he come along with a Jesus Panda, ask Tibligani, Simon and what is I?
Waza Friday ngezika bonke lezo behamba ke letha elidala uEzra Jesus Panda singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye abuchiwe kobulawayo namhla ngemva kokutshengisela eRainbow Hotel. Amapolisa aphinde abopha amalunga MDC amabili edalela eParliamente, umnumzana Settlement Chikwinya lomnumzana Lloyd Mukapiko. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matukanduna vafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.